Manheraka nakamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitepenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manhero akanaka vateereri, tinosangana zvakare manhero anhasi uri musi wechipiri, chikunguru 9, 2019. Makateerera kuStudio 7, nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Hatina chekuvanza kana kutya pamashoko akataurwa navajobhu sikala ekuti iwo hurumende yeZANUPF inofanira kubviswa. Hadzisi nhema uye ichokwadi kuti hurumende yeZANUPF yafeila kana kuti yatadza kumirira zvido zvevanhu. Mitengo iri kukwira mumashops, zvinhu zviri kudhura.
Mumiriri weZengeza West mudare reparamende vajobhu sikala vari nhengo yeMDC vanosungwa asi vatsigiri vavo vachiti hapana mhosva yavakapara. Musangano pakati pevashandi vehurumende nevamiriri vehurumende unotadza kuwirirana mari dzinofanirwa kuwedzerwa vashandi. Makanzuro akawanda munyika anoti ava kutadza kuita basa rawo nepamusana pekushayiwa mari. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutewedzeri wasachigaro webato reMDC uye varumiriri weZengeza West muParamende vaJobhu Sikala vapomerwa mhosva zviri pamutemo yekuronga zvekupidigura hurumende yavaEmmerson Mnangagwa zvichitevera mashoko avanonzi vakataura pamusangano wavakaita nevatsigiri vavo kuBikita. Thomas Chiripasi anotipa nyaya iyi.
Vasikala avanomirira Zengeza West mudare reparamende vazvipira kumapurisa epahari reCentral nhasi vaine magweta avo matanhatu angachisanganisira mutevedzeri wemutungamiriri weMDC vatendai biti uye vari gweta zvakare mushure mekufonerwa kwavakaitwa nemapurisa nezuro maererano nemashoko avanonzi vakataura pamusangano wavakaita nevatsigiri vebato ravo kuBikita mudunhu remasvingo mukupera kwesvondo. Rimwe remagweta avasikala vaObey Shava vati vasikala vapomerwa mhosva yekuronga zvekupidigura hurumende yavaMnangagwa uye vati vari kutarisira kuti vamiswe pamberi pedare mangwana.
Vasikala vari kuramba kuti hapana pavakamboti vari kuda kukudubura zviri kunze kwemutemo. Saka tati isusu andei kumataredzi mhosva nyaya inoongororwa, nyaya ikurukurwe. Kubva mangwanani tatiri kunyengerera mapurisa kuti tiende kumataredzi mhosva, asi mapurisa vanga vasati vagadzirisa mapepa anokwanisa kuti tiende kumataredzi mhosva nhasi. Nokudaro tichange tichienda mangwana, endi vabva varamba kuti vasikala vadzoke nesu vabva vaiswa muusungwa.
Munyori mbazi rezvekuburitswa kwemashoko vaNick Mangwana vakaudza bepanhau reHerald nezuro kuti hurumende haisi kufara nemashoko akataurwa navasikala ekuti hurumende yavaMnangagwa inofanira kubviswa pachigaro gore ra2023 risati rasvika. Zvizvarwa zveZimbabwe zvakatarisirwa kuenda kusarudzo zvakare muna 2023, asi vasikala vakati havasi kuzomirira kuti nguva yesarudzo isvike vaMnangagwa vari pachigaro vachiti vaMnangagwa vaondonga nyika. Zvave kupa kuti ruzhinji rweZimbabwe runhonge svosve nemuromo. Mutevedzeri wemutauriri weMDC vaLuke Tambonyoka vakaburitsa mashoko nezuro vachiti sebato havawirirani nezvakataurwa navasikala pamusangano wekuBikita uyu, vachiti zvakataurwa navasikala zvaive zvemupfungwa dzavo. VaTambonyoka vakati bato ravo rakazvipira kuunza shanduko munyika richishandisa nzira dziri pamutemo, asi mutauriri weboka revechidiki muMDC vaStephen Chuma vaudza Studio 7 kuti boka ravo riri kutsigira vasikala nemashoko avanonzi vakataura kuBikita. Nekune rumwe rutivi, nhengo dzeMDC dzaswera dzichipa pfungwa dzakasiyana-siyana paFacebook nepaTwitter, vamwe vachitsigira vasikala vamwe vachivatsoropodza vachiti zvavakaita zvaiva zvisina uchenjeri. Vachuma vati zvakataurwa navasikala mucherechedzo wekushupika kuri kuita ruzhinji rweZimbabwe kuburikidza neutongo hwavamunangagwa.
Hatina chekuvanza kana kutya pamashoko akataurwa navajobu sikala ekuti iwo hurumende yeZANU-PF inofanira kubviswa. Hadzisi nhema uye ichokwadi kuti hurumende yeZANU-PF yafeila kana kuti yatadza kumirira zvido zvevanhu. Mitengo iri kukwira mumashops, zvinhu zviri kudhura, upenyu hwevanhu hwaoma, vanhu vari kununga svosve nemuromo. Saka isu sevatungamiri tine yatinoti pachirungu mandate, ikodzero yedu, uyezve isusu tinobhiliva muprinsipu inonzi social democracy. Zvinoreva izvo kuti isusu sevechidiki tinotarisirwa kunge tichimira nevarombo. Naizvozvo isusu sevechidiki tiri kumira nevarombo vese veZimbabwe. Munhu auya auye kuti aiwa zvinhu zvaoma, ZANU-PF ngaichienda yatadza.
Nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika uye vashanda vakazvimirira varashwit Mukundu vaudza Studio 7 kuti uwandu hwevanhu vari kusungwa mushure mekuratidza kusafara kwavo neutongo hwavamunangagwa hunoratidza kuti zvinhu hazvina kumira zvakanaka munyika. VaMukundu vati kusungwa kwavasikala kunoratidza kuti Zimbabwe haisati yasvika pakunzi inyika ine utongi hwejekerere.
Zimbabwe haisati yanyatsopinda munyaya yekutongwa kwejekerere. Mazwi avakataura mazwi atinongonzwa achitaurwa kunyika dzakasiyana siyana, kunana South Africa, kunana America. Tinonzwa vaTrump vachigara vachitukirirwa, vachitonzwa onzi no tuda kubvisa pachigaro. Vasikala havana kutaura kuti varoda kubvisa mutungamiriri wenyika pachigaro nechisimba. Saka mashoko avakataura haasi mashoko angabva akonzera bongo zvoso rekuti munhu asungwe nemapuriswa achikandwa matorongo achinzi aroda kupandukira hurumende. Nekuti basa revezo matongerwo enyika vanopikisa nderekuti vataure nekuzvekubviswa pachigaro kweuyo ari kutonga. Ende izvi zvinenge zvichiitwa zviri pamutemo, kungave kuburikidza nesarudzo, kungave kuburikidza nekutsutsuma kwevanhu chaivo. Saka muchiona kuti mutemo wenyika unototendera kuti kana mutungamiriri achinge akoniwa anoitwa yatinoti impeachment kana kuti kubviswa pachigaro nemurayiro inenge iripo.
Kubva zvakatora vamunangagwa Masimba kubva kuna vaRobert Mugabe vachibatsirwa nemauto, pave nevanhu 21 chete vasungwa vachipomerwa mhosva yekuronga zvekupidigura hurumende yavo. Vanhu ava vanosanganisira utungamiriri hwesangano rinomirira vashandi reZimbabwe Congress of Trade Unions, mumiriri weHarare West Mparamende Muzvare Johana Mamombe, pamwe nenhengo dzemasangano anorwira kodzero dzevanhu. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Musangano pakati pevamiriri vehurumende nevamiriri vevashandi vehurumende weNational Joint Negotiating Council uyo wanga wakatarisirwa nevakawanda kuti uchaburitsa chimuko unonzi hauna chawaburitsa mushure mekunge vashandi varamba mari yange yaiswa patafura nehurumende. Zvinonzi hurumende yange yati inokwanisa kuwedzera vashandi vayo mihoro nemadhora makumapfumbamwe nemanomwe iri mari yemaRTGS pamunhu, iyo inonzi yarambwa nevamiriri vevashandi ava. Gurukota rezvemari muzvinafundo Mutuli Ncube neZuro vakazivisa kuti hurumende yaizozivisa nhasi nezvemari yairi kuda kuwedzera naye vashandi vayo avari kuchema kuti vave kukwangwaya nenhamo. Pari zvino mushandi wepasi muhurumende anonzi ari kutambira mari inosvika madhora 400 nemakumi matatu emadhora ari emaRTGS pamwedzi. Vashandi vari kuchema kuti mari yavo haichatenge chinhu sezvo zvinhu zviri kuramba zvichikwira panguva iyo mihoro yavo isina kwairi kuenda. Studio 7 yakundikana kunzwa divi rehurumende panyaya iyi. Kuti tinzwe zvabuda mumusangano, tabata sachigaro wesangano rinomirira vashandi vehurumende reApex Council, amai Cecilia Alexander.
Ndoda kuti nditaure ndichiti musangano hauna kuzonyatsofamba zvatanotitarisira. Nokuti mari yauya nehurumende ichizoofa haimari shomanana zvikuru. Zvokuti nyangwe mari iyoyo kuri kunzi ikapihwa vashandi haina zvainobatsira, inotozovasiya vatova ine wesi situation. Saka ofa iyoyo yehurumende tairamba tikati aiwa imbodzokerai zvakare, mombodzokera patebho mombononyatsoongorora muuye neofa inoita kuti upenyu hwevashandi vehurumende veuri nani.
Iyo hurumende yanga yawe ya ne mari patafura.
Hurumende ine mari yawe ya nayo ili fika rakakura asisi sutazo riweka. Tazoona kuti inozosara ya $97 pamushandi wega wega. Tatasa $97 juu za tishunguru za shukuru nekuti isusu. Posiena takasa u government ndiye kuti masala vizeda tatambila mna October 2018. Chinusatu wanya nisa kukwira. Doa tanchiti iwa ayo malevo ziwa yada aliwa washandisa interbank rate. Kuti zione kwe kuti marisha ya itenga. Josa inufana kusuzamba ichidini ichitenga. Saka mkata ustasa mtazo ona kuti asikuto kumbira salary increase. Asitukungoti gawa restore. Value ya mari yedu ya tatia pina mna October 28.
Mari ya maa mapinda onayo mumu sanganoe kuti maiti dae mshandu ye pasa atambira imari.
Tantiti isusu salari ye anotambira mari shoma shoma. Ika wekwa ichi rate kwa ne interbank rate. Ino enda pa $4,750. Kwa zekanga $475. Saka ika kwa interbank rate ino enda $4,750. Saka ndo mari ya tanga kishitari sila okuti. Kada wakati shinu chese zile normal playground iwe level. Chitari sabuti tulau kajilisa nika. Chitari sabuti wo sabuti wanu wano shanda wa wane mari ye kutuwa kwa nseku chengita mwiza wo. Yo the starting point.
Saka mchatari sila kusangana zakari rini?
Tawiri lana kuti tinofana kuti sangane vikiri no satra pera. Kuti chitari sa nyaya itunoti nyaya nda kutu ikulu mze ukaziris kwa nyaya kuti wana wacha kwa nisika na ku chengira wana wa ushikafu wa mwa wacha kwa nisika na kuenda kubasa. Situation yacho ilipa ground yonu da usu utikana shaka shikona urumene gai kuru mize kutoka. Ine marino tandirika, ine marino dodomu shanda kwa nito kukara upenyu urinani. Sakata waku mbirisa chose kutikana mkarenda, itaya utikuru mize kusangana. Asima mwana shakari waka ndeni ritine meeting, yee Apex Council kwa tiyano tuli rao, kishipi wao guidance na Apex Council.
Avanga warisa chigaro ye sanga norunomirira vashandive urumende re Apex Council amai Cecilia Alexander vashitaura wari parunare muharare ne Studio 7. Kota runwana nezvemhando dzemoto vaFortune Chasi vari kuSouth Africa uye vachibva ikoko vachaenda kuMozambique kunoita hurukuro dzekuona kuti Zimbabwe ingawana magetsi akawanda zvakadii kubva kunyika mbiri idzi. Godwin Mangudla anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura mushure memusangano wechimakumaviri nemina yedare remakurukota, kurukota rezvekuburiswa kumashoko amai Monica Mutsvangwa vati rwendo rwavachasi runotevera nhaurirano panyaya yemagetsi dzakaitwa nemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa nemutungamiri weSouth Africa vaCyril Ramaphosa pamwe navaPhilippe Nyusi vekuMozambique pamusangano uchangobva kupera weAfrican Union wakaitwa kuNiger. Amai Mutsvangwa vazivisa kuti hurumende inokoshesa nyaya yemagetsi uye veruzhinji vachaziviswa kufamba kwenguwa zvichabuda munaurano dzirikuitwa navachasi. Svondorapfuura, Zimbabwe yakabhadhara mamiriyoni 10 emadhora ekuAmerica pachikwereti chainayo kukambani yemagetsi yekuSouth Africa yeEscom uye yasarirwa nechikwereti chinodarika mamiriyoni 20 emadhora ekuAmerica. Zimbabwe ine chikwereti chinodarika mamiriyoni 30 emadhora ekuAmerica kukambani yemagetsi yekuMozambique yekaora basa, izvo zvirikuita kuti isawedzerwe uwandu hwemagetsi ainowana kubva kumakambani maviri aya. Amai Mutsvangwa vatiwo hurumende iri kushushikana nekushayikwa kwemvura mumaguta nemadhorobha uye yaita chisungo chekuunganidza mari yekugadzirisa dambudziko iri. Gurukota rezvemari vamutuli Ncube vazivisa kuti havasati vaziva kuti imari iri kudiwa kugadzirisa dambudziko iri, iro rapararira nenyika yese.
We're working out the details of the quantum in terms of the resources are required.
Tiri kuongorora kuti tingade mari asi tinotarisira kuparura infrastructure bond pachinambo chekukwereta kana kutora mari muhomwe yehurumende.
Zvichakadai, amai Mutsvangwa vazivisa kuti Zimbabwe yapiwa rubatsiro rwemichina yakakosha yekushandisa muzvipatara inokosha miriyoni yemadhora ekuAmerica kubva kuUnited Arab Emirates neIndia. Vati kunze kwemichina inokosha mazana mana ezviru zvemadhora ekuAmerica, United Arab Emirates yavimbisawo kuvakiridza chipatara cheHarare Central. Amai Mutsvangwa vazivisawo kuti hurumende yakatengawo michina yemuzvipatara inokosha mazana matatu ezuru zvemadhora ekuAmerica ichapinda munyika munguva pfupi inotevera. Gurukota rezveutano Dr. Obadiah Moyo vayambira vezvitoro zvemushonga vari kuramba vachitengesa mishonga nemari yekuAmerica kuti zviri kunze kwemutemo uye vacharangwa kana vakabatwa.
It's now law that you cannot charge in US dollars. So whichever pharmacy is found in
Zvave mumutemo, saka tiri kuyambira vane mafarmasi nemafarmacists kuti vasiyane netseka yekubhadharisa varwere mari yekuAmerica.
Dr. Moyo vazivisawo kuti hurumende yave kutenga mishonga nemishina kumakambani ekunze anogadzira zvinhu izvi, vachiti vairasikirwa nemari yakawanda nekutenga zvinhu izvi vachishandisa vamiriri vemakambani aya muno avo vaivadhurisira. Vazivisawo kuti vave kuronga nemakambani anogadzira mishonga kubva kunyika dzakaita seIndia kuti azogadzira mishonga iyi muno, vachiti izvi zvinoita kuti mishonga iyi isvike muzvipatara nekukasika. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Manguja.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Nyika dzemuEurope dzakasaina chibvumirano paurongwa hwenuclear neIran dziri kudaidzira musangano wechimbi chimbi wekuzeya kutevedzera kuri kuitwa neIran chibvumirano ichi. Britain, France, Germany pamwe neEuropean Union dzadaidzira musangano uyu nhasi zuva rimwe mushure mekunge bazi reUnited Nations rinoona nezvezvombo zvenuclear rati ichokwadi kuti Iran yakadarika huwandu hweuranium hwainobvumidzwa kuunganidza sezviri muchibvumirano chakaitwa muna 2015. Kurwisana pakati pemauto emuCameroon nevarwisi kuri kuenderera mberi munyika iyi, izvo zvasiya vanhu vanodarika mazana mashanu ezviuru vatiza misha yavo. Izvi zviri kuitika kumatunhu ekuChamembe kwakadziva kumawirira pamwe nekumaodzanyemba kwakadziva kumawirira kwenyika iyi. Makanzuro akawanda munyika ari kuchema-chema kuti mitemo yehurumende iri kungovandudzwa nguva nenguva negurukota rezvemari vamutuli Ncube pamwe nagavhuna webhanga guru renyika Dr. John Mangudya yave kukanganisa mashandiro avo zvekuti ave kuda kuti mari dziri kubhadharwa nevagari dzivedzerwe. Hurumende yakambotanga ichiti mari yemaRTGS nedhora rekuAmerica zvakaenzana isati yati huremu hupimwe nemabhanga zuva nezuva. Izvi zvinonzi nemakanzuro akawanda zvavhiringidza mabasa avo, asi vagari vanonzi vari kuti havana mari iri kutaurwa kuti vawedzere. Blessing Zulu Studio 7 anotipa nyaya inotevera.
Meya weguta reHarare vaHebert Gomba vanoti kanzuro yavo iri kuda kuti vagari vawedzere mari dzemitero nekuti zvinhu hazvina kumira zvakanaka.
Akanzuro haisi kukwanisa kuita basa rayo nekuda kwebhajeti rakadyiwa nestatutory instrument 142 nekupiswa kwakaitwa malocal authorities paRBZ support program ye1:1. Saka kanzuro haichatokwanisi zvachose nekuti iko zvinezvi interbank rate 9 kana tichautenga mawater chemicals 3 million zvinoita kuti 9 times 3 = $27 million.
Mashoko aya atsinirwawo nameya weguta rekwekwe amai Angeline Kasipo, avo vatendawo kuti zvinhu zvaita hamidi gari.
Zvatakaita takatarisa maspecific sectors like kumvura, I think takawedzera neabout 300% isisu tinoita yatinoti cost recovery kana tichicharja matarisi edu. Saka patakaita the original budget riya zvaitikostira about 80 cents kuti tiproduce 1 kiloliter yemvura. Iye zvine izvi as of now zviri kutikostira about $2.70.
Ngoma ndiyo kumasvingo. Ukomeya weguta iri vaCollins Maboke vati mabasa mazhinji anofanira kuitwa nekanzuru atomira nekuda kwekushaya mari.
Patai budget apa ngatikaita budget for example kana diesel rari pa $2 something per liter, but now iko zvinora ku $5.10 per liter, which means pane kukwira kwavapo. Then tichizotaura zvinhu zviri mishonga yatinotenga mumwe yekuti titrite mvura nezvimwe zvese zvakabva zvakwira. Saka zvakazotiforsa kuti tiinde zvekusupplemental budget. Rakati taita last term tichikwidza ne 200%.
Mumwe kanzura wekuchitungwiza vatuma ifungai magadzire vativo kanzuri yavo yaremerwa nemutoro wekutadza kuwana mari.
Pari zvino tingareva nhema kuti inokwana. Tirikuziva kuti mafuta every time ari kukwira. Mabhina ari kutonetsa kutakurika. Zvimwe zvese zveservice delivery zvakutonetsa kuita.
Ko, vagari vari kuonawo sei nyaya yekuti mari iwedzerwe? Mukuru wechitungwiza and Manyame Rural Residents Association vaMavela Sikumalo vanotipa maonero avo.
Tinobvumirana nepfungwa idzodzo dzekuti makanso aite masupplementary budget. Asiwo tine chikumbiro kwavari kuti pavanenge vaakuita supplementary budget iri ngavapindewo nemuvanhu, nokutiwo kukwira kuri kuitawo mitengo yezvinhu uku uku mihoro yevanhu nemari dzinowana mamusi haasi kukwira.
Mumwe mugari wekuchitungwiza vatendai Musimwa vatiwo zvinhu zvakaomera vagari vakawanda sezvo vasina mari dzakawanda dzavari kutambira.
Mari yavashandi ngaitangaita seo ngaitanga yagadziriswawo kuti isu tikwanisewo kuti painogadziriswa patogadziswawo futi kukanzo kwacho.
Mutungamiri weHarare Residence Trust vaPrecious Shumba vati havatenderani zvachose nezvoda kuitwa nekanzuru yavo kuti vabhadhare mari yakawanda.
Saka meya ngavarege kuti taurira nyaya yekuti mari yakachinja. Munhu wese anozviziva izvozvo. Ngavatiudze mazano anofambisa guta reHarare kuenda mberi. Ngezvipi zvinhu zvavachashandura, ngezvipi zvinhu zvavamboita kuuyedza kuunganidza mari pamaassets aripo. Auditor General's report yatibuditsira pachena kuti City of Harare mabooks ayo haana kubatana.
Mashoko aya atsinirwawo nava anoziva muguti vanova mukuru wemasvingo Residents and Ratepayers Association.
Isu tinoona sekuti zvavanoda kuita izvo zvinenge zvisina kukodzera kuti vazviite panguva yatiri ino. Mushure umwe vakambozviita vakakwidza mari zvisina kutenderana nevagari, tikangoona mari dzichiuya dzakakwira asi hapana zvazvakabatsira panyaya yeservice delivery.
Gurukota rezvematunhu vaJulai Moyo vaudza Studio 7 kuti vange vari musangano asi vakati vanenge vava nemhinduro pamibvunzo yedu svondo rinouya. Ndakamirira Studio 7 muWashington DC, ndini Blessing Zulu.
Mutungamiri weMDC vaNelson Chila vanoti nzira chete inokwanisa kuburitsa nyika mumatambudziko yakatarisana navo kunge ivo nemutungamiri weZANU PF uye vari mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vagara pasi vachitaurirana. Vachamisa vanoti vakaudza vaMnangagwa kuti vasangane asi izvi hazvatika. Asi zvavagara vachingotaura mwedzi yose yadarika vachaya inofanirwa kutanga yagadziriswa iye mutungamiri wenyika wavanoti hune gava pavo navaMnangagwa. Vanoti kana izvi zvakagadziriswa nyaya yematambudziko enyika iduku kwazvo. Studio 7 haina kukwanisa kunzwa kubva kumutauriri wavaMnangagwa vaGeorge Charamba kuti tinzwe divi ravo. Tabata vachamisa kuti tinzwe maonero avo.
Nyaya yemangange ari kumatongerwo enyika yatingati political stalemate nekushaya kwakwelegitimacy munyika kwanetsa. Tiri kunetsa chikuru inyaya yekuti dei nyaya yagadziriswa tadzokera pakuremekedza yakavhoterwa nevanhu, tadzokera pakuremekedza zvido zvevanhu. Vanhu vanoda shanduko munyika. Vanhu vanoda kuti munyika muve neutungamiri hwedzikereri. Vanhu vanoda kuti munyika muve nekutevedzwa kwemutemo. Vanhu vanoda kuti munyika muve nerunyararo. Vanhu vanoda kuti munyika muitwe sarudzo dzakachena dzisina kumbunyikidzwa kana kubirwa kana chitsotsi. Vanhu vanoda kuti munyika munge mune rusununguko rwakakwana. Munhu asinganzi unobuda mumba manhingi ungava weZANU kana MDC. Ngatiye vana vemunhu umwe chete, tisaita kupesana, kuparurana kana kutarisana mupfupi kana murefu, mhuri ndeimwe chete.
Pangaitawo tarisiro here yekuti pagarwe pasi pakati penyu savachamisa navaMnangagwa kuti matambudziko ayakurukurwe kuti pawanikwe nzira dzingagadzirisa? Nokuti vazhinji ndopo vari kungotarisira kuti ndo pangangonunura Zimbabwe.
Nyika inotonunurwa papedzwa gakava rematongerwo enyika. Kazhinji ukaona warwara usainda kunomwa manororoni iwe uchinzwa mudumbu, kana kunomwa mapirisi emusana iwe uchinzwa musoro. Unorwara zvakanyanya kana uchida kupora tsvaga chii chikonzero chaita kuti musoro uteme ubande. Charapwa ichocho ndo chinoita kuti uve mutano. na hizo zokuti nyika yedu ibve panhoo parukukwe inotoda kuti pave nenhaurirano topedza gakava riri munyika topedza kusawirirana kwekubirwa kwesarudzo topedza kusawirirana kwekuti zviri kuitwa handizvo zvinoda vanhu vemuzimbabwe nezvinoda munhu wese mapato makuru ogara pamwe chete haizvo zvokuti kunonzi kwakazoitwa rimwe gungano riri kuitwa iro aiwa iyo ndezvezvikamu zvokungombotambaoka vanatsuroka gudo vachinakidzwa toda kuti nyaya yachaidzi dzibveyewe kwete kunokanga mhandire kana kunokanga maputi toda kuti nyika ibikirwe sadza sadza rinobikwa paita gungano pakati pedu isu navamunangagwa totaurirana kuti toita sei isine anza tine mhinduro asira mhinduro dzinoitwa tagadzirisa izvo zviri kuita kuti nyika yedu inge yakarereka ite mateya uye inge ine kutsonga nokuondoroka kwayakaita kwashiye utungamiriri kwashiye upenyu kwashiye muono wekwatiri kufana kuenda.
Saka tingaona here vashamisa muchidaidzirawo musangano iwoyu muchikoka vamunangagwa kuti mugare pasi navo kuitira matambudziko agadziriswe neukasika.
Ndochokwadi isi kutorwadziwa nekuti zuva rega rega rapfuura awa ega ega yapfuura muzvipatara kufiwa awa ega ega yapfuura muzvikoro kutofoera kwevana. Saka isu tinoti kukanyaurangwa ndakaudza vamunangagwa ndikati uyai tionani tiso nechiso ina iswa totarisa toudzana kuti apa ndopari dambudziko kuti tirigadzire torigadzira zvakati ko mungawana kupi munhu anochemera runyararo zvakadai kuti dei nyika yafamba zvakanaka munomuwanepi munhu anoti iye ane uta nemiseve nyika yose obva ati uta nemiseve hatidi kuzvishande tongoda tive nerunyararo chete toda kuti munhu nomunhu agare zvakanaka nokuti runyararo rwakanakira munhu wese baba ajenga ko zvinombonetsa here tinosvera tapedza matambudziko ese emagesi matambudziko ese emvura matambudziko ese emafuta matambudziko emari inyaya diki diki dzingatombodikana kuvhiwa kwembudzi hatitombodi zvinhu zvinonetsa hakudi kutorwa nguva tichipedza nyaya yadiki yakadai azvinoda kuonesana nokunzwanana nokubatana nokudanana nokuonesana ndozvinodikwa.
Vanga vari mutungamiri webato reMDC vaNelson Chamisa vachitaura vari parunhare muHarare neStudio 7.
Kwazwai, mburi yeZimbabwe, ini ndini Mike Hove. Ndinokoka kuti mupinde muchirongwa chedu cheve chidiki cheThe Connection, chandinokupakurirai nemusi wechipiri wega wega. Chirongwa chinotanga na 8 chichipera na 9. Nhasi muchirongwa tiri kutarisa zvinhu zviri kuitwa nevechidiki vemuZimbabwe vakadomwa neForbes Africa sevanhu vari kuunza pundutso munyaya dzemabhizinesi. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana kutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp panhamba dzinoti +1 202 465 0318. Aiwa mhuri yeZimbabwe, ngatisanganei pachirongwa The Connection na 8 PM. Bye bye.
Zvongwa yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau dzanhasi. Mumiriri weZengeza West mudare reparamende vari mutevedzeri vasachigaro mubato reMDC vaJob Scala vanosungwa asi vatsigiri vava vachiti hapana mhosva yavakapara. Musangano pakati pevashandi vehurumende nevamiriri vehurumende unotadza kuwiriranwa mari dzinofanirwa kuwedzerwa vashandi. Makanzura akawanda munyika anoti ava kutadza kuita basa ravo nepamusana pekushayiwa mari. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi, ivai nesu zvakare mangwana. Akuonekai nemufaro, ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndokusiyai mina Stanley Klemhlanga.
Soku isika tisenda baku vii.